akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 17, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus muZimbabwe hwasvika pavanhu 24. Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nenyaya yekusateerera kurudziro yehurumende yekuti vagare muZimba kwemazuva 21. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti riri kunyorera kuhurumende richida kuti varayiridzi vapiwewo rubatsiro rwemari iri kupiwa vanoshaya pasi peurongwa hwecovid-19 relief fund. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kusvika nezuro manheru, uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hwanga hwasvika pavanhu 24 muZimbabwe, kusanganisa vanasikana vane makore 4 neumwe ane makore 10. Asi pane mumwe ari kufungidzirwa kuti akabatwa nechirwere ichi kuChinoyi, zvichapa kuti uwandu uhu huwedzere. Kusvika pari zvino, munhu mumwe chete apona kubva muchirwere ichi muZimbabwe. Bazi rezveutano rinoti ratanga kuvheneka zvechimbi-chimbi kana kuti rapid testing vana chiremba nevana mukoti paPariri Nyatwa Hospital kuona kuti havana here utachiona hwechirwere checoronavirus kuitira kuti vasaparadzira chirwere ichi kuvarwere vavo. Izvi zvinotevera mutongo wedare repamusoro wekuti hurumende idzivirire vana mukoti nevana chiremba kuchirwere ichi. Mumwe chiremba nyamukoti vakatobatwa nechirwere ichi kuBulawayo. Tabata Dr. Roderick Machekano vanoshanda paElizabeth Glaser Pediatric Foundation muWashington DC kuti vatitaurire zvinoitwa paRapid Testing.
Tinoona sekuti zvingava zvinhu zvakanaka kana vakange vachikwanisa kuti vateste vanhu kuti vane chirwere here cheCovid ichi vachishandisa iyo yavanoti rapid test inova inokurumidza kuburitsa maresults. Nokuti I think pari zvino muZimbabwe nyaya yekutesta yanga isiri kuitika zvakanyanya uchikombera nedzimwe nyika.
Tinoona kuti kune dzimwe nyika nyangwe muno muAmerica ongororo yakadari inombodoita maawas akati wande. Munoona sekuti zviri kushandiswa neZimbabwe zvekuita 15 minutes zvinobudisa chokwadi here?
Testi yavaruda kushandisa iyi inoshandisa iyo inonzi it's an antibody test. Inotarisa iyo atingati mamarkers oro zvinoratidza kuti munhu ane chirwere here chiri active kana kuti akatoita chirwere munguva yapfuura. Nekuti munhu akanga apidwa neutachiona muviri wake unogenereta zvekuti akwanise kurwisa chirwere chinenge apinda maari. Saka iwayo anonzi maantibodies iwayo, saka ndiwo avari kutarisa. Saka rapid test inoratidza kuti inokwanisa kuratidza kuti une chirwere chiri active right now ndeupi kana kuti akambonge ainacho mumazuva oro mavhiki oro even mwedzi yapfuura ndeupi. Saka zvinotisiya nei ne imwe test iyo inofanirwa kunge iriyo inonyanya kushandiswa yavanotivo PCR, nokuti iyo inotarisa hutachiona huri kuproduswa nguva iyoyo. Inotarisa inonzi RNA. Saka ndo the standard test iyoyo inoratidza kuti virus iri kuproducer mubodi yomunhu.
Saka iyi rapid test yatiri kutaura iyi Kana tatarisa pa murwere, ilo batira murwere sei.
Chainga mbu tarisa ndecho kuti katikana muna hari kurwara aine ma symptoms acho hari kunzi anoenderana nechirwere che COVID. Kana akaitwa iyo rapid test icharatidza iyo kuti ane ma antibodies adani chitaurawo, saka zvinoratidza kuti zveshuwa munhu uyu angange ari kurwara ne corona, ari kurwara ne corona. Saka zvinobva zvaita zvinobva zvanyakudzira kuti chirwere ichi ndeche corona. Chinhu chikuru chekuti tinofanirwa kuva ne kuti tinge tichiyeuka ndechekuti akawandisa matest awo ari kunzi marapid test ari kuproduswa nevanhu vakawanda, vamwe ari kubva kunana China, even chero kuno kunana America vari kuzama kuproduce iwo marapid test iwaya. Chiripo ndechekuti haasati atest kuti aongororwe kuti accuracy yacho yakamira sei. Saka ipapo pachine problem nokuti hatizivi kuti kana test ikanzi iri negative iri kutaura zvechokwadi here, nokuti all ma test ane some way mamwe anenge achibata chokwadi mamwe achipoka kubata chokwadi. Saka hatina kuona manhamba anoenderana nekuti zvakatestwa here kuti accuracy rapid test yakamira sei.
Dr. Roderick Machekano vari parunare muno muWashington DC nestudio 7. Zvichakadaro, mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvezvirwere muAfrica reAfrica Center for Disease Prevention and Control, anoti vanhu vafane chirwere ichi muAfrica vasvika pamazana mapfumbamwe negumi, uye vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru gumi nezvitanhatu. Nyika ine vanhu vakawanda vafa kusvika pari zvino iAlgeria, iyo ine vanhu mazana matatu nemakumi matatu nevatanhatu vashaya. Algeria inoteverwa neEgypt, iyo ine vanhu zana nemakumi masere nevatatu varasikirwa neupenyu hwavo. Asi South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vakabatwa nechirwere ichi. Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nenyaya yokusaterera kuridziro yehurumende yekuti vagare mudzimba kwemazuva makumi maviri nerimwe kusvika muvhuro. Vanhu vakawanda vari kuti havana chekudya, kunyange hurumende kuburikidza nebazi rezvemari vakati vaisa mamirioni mazana matanhatu parutivi kubatsira vanhu vari kushupika. Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai, vanoti havasati vapiwa mari iyi sokuimiswa kwavakaitwa nehurumende. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaWadzai akatanga nekuvabvunza kuti vakaendesa here zvose zvinodiwa.
Isusu takapedza kugadzirisa madatabase edu, I think itatova ne viki chayo tapedza and tika submita zvinhu zvese kuhurumende. Tangomirira kuti mari dzipinde muaccount, but kwava nekusagadzikana nekunyunyuta kuma informal traders atinoshanda nawo kuti kosei nau yokunzi mari itransfer yokupinda muaccounts kana kuti mumafoni evanhu yatora nguva yakareba kudai. Ona itava ne 17 days tapinda mulockdown and chokwadi chaicho chacho ndechekuti vanhu hazvina sina kumira zvakanaka mudzimba. Tiri kukurudzira hurumende kuti de yakurumidza kupinza mari dzimaaccounts vanhu vaona kurarama. Zvina zvina kumira zvakanaka, ndoo chokwadi chiripo.
Pane vamambo hukwanisawo kutaura naye here kubva kuhurumende nezvenyaya iyi?
Ndakukwanisa kuita hurukuro yanga ichisanganisirawo Minister of Public Service and Social Welfare vamazima. Nauyi ndaisimudza, vakandidaira vachitiwo this week mamembers edu ngaatarisire kuti mari dzinenge dzichipinda muaccounts.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vanotengesa pamusika vari kunzi vadzokere. Ko nhengo dzesangano renyu dzese dzakwanisa here kudzokera kubasa?
Vakaenda chipoka chemamwe mamembers edu vakadzokera especially vari kudila nenhau dzema ma vegetables mafruits and nezvimwe zvakadaro zvechikafu izvi ndo vakakwanisa kuona mukana kudzokera vakaita sei kana tiri muHarare vanoshandira kudivire mbare musika rinotengesa mafruits ria nema vegetables zvakare nekumwe kana nalusaka kunotengesa mafruits nema vegetables asi vamwe vese vanorarama nokutengesa zvimwe zvisiri chikafu havana kuona mukana wokuti vadzokere kundotengesa nokuti kana muchitondera shoko rakabva kugovernment rekuti mafarmers ari kutenderwa kuramba achiendesa zvinhu kumamarkets which means pai ufanirwa kuwana futi vanhu vanongozvitengesa ndo mamembers edu akakwanisa kuwana mukana wekudzokera kumamarkets.
Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa revenders initiative for social and economic transformation vasamuel wadzai vange vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 asi vachitauravo nablessing zulu westudio 7 mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vati hapana munhu achafa nenzara munyika.
Panyaya yenzara hurumende yakagadzirira zvikuru kubatsira vanotambura vose vari kutadza kuzviriritira nekuda kwenjodzi yatawirwa nayo senyika. Takati ngavabate vesocial welfare vari pedyo navo vavataurire zvichemo zvavo. Takati kunzvimbo dzose kune macouncelors, kunzvimbo dzese kune maMP, batai MP wenyu, batai councillor wenyu akurumidze kusvitsa mashoko kuministry of social welfare. Haina kuvharwa, ministry of social welfare yakavhura. Saka izvozvo zvichaita kuti vanenge vaine zvichemo izvozvo vabatsirwe. Ndofunga takaannounsa pamasura apa president wedu vamunangagwa vakaannounsa chirongwa chokubatsira vemadhorobha nemari.
Mari idzi vari kudzipuwa sei chaizvo vamutodi?
Saka mari idzodzo dziri kuitwa matransfers via EcoCash, via mabank accounts depending nekuti munhu anenge ataura kuti akanyoreka nenzira ipi kuti awane mari. Saka izvozvo zviri kuitika. Batai maMPs henyu, batai macouncillors mubatsirwe vakwanise kusvitsa mashoko kuministry of social welfare pashai pemunhu anofa nenzara nokuti tiri panguva yakaoma. Nyika yedu yakakura, hurumende iri kutsvaga mazano yekutsvaga mari iko zvino nehupfu nezvimwe zvakadaro mafuta ekubatsira vanhu. Saka izvozvo zviri kuunganidzwa zvichiiswa kusocial welfare asi zvoda manje kuti murongwa waurongwa hwacho hutungamirirwe nevatungamiriri vedu vematunhu macouncillors iwaya nemaMP.
Ko kana kuri kumusha zvinenge zvichifambiswawo sei?
Kana kuri kumusha tinawo zvakare macouncillors nemaMP. Ngazviiti saizvozvo paya panga pachifidwa vanhu takati nzvimbo idzodzo dziwedzerwe kuitira kuti paite social distancing. Asi chikafu zvakare chiri kuramba chichiuya semazuva ose uye kuti chakapamidzirwa nechikonzero chokuti nezvimwewo zvatava tichizviitira toga hatichakwanisi nekuda kwekugara mumba kwatiri kuita. Saka itai saizvozvo zvose zvatataura kuti batai macouncillors enyu nemaMP mubatsirikane.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi vange vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7. Sangano rinomirira varairidzi reprofessional educators union of Zimbabwe rinoti riri kunyorera kuhurumende richida kuti varairidzi vapiwewo rubatsiro rwemari iri kupiwa vanoshaya pasi peurongwa hwecovid-19 relief fund. Mutungamiri wesangano iri vawilson makanyaire vanoti varairidzi vakawanda vanowedzera miuro yavo mishoma iyoyo nekuzoita mamwe mabasa akafanana nokutengesa zvinhu, kuita zvechikorokoza pamwe nokuita zvechiwindi. Hurumende yakatanga nemusi wechitatu kupa mari inoita $200 emadhora pamunhu kuvanhu vanosvika miriyoni imwe chete vakaonekwa sevanotambura. Jonga Kandemiri westudio 7 abata vamakanyaire kuti tinzwe zviri kuchemerwa nesangano ravo.
Hoku ichokwadi isu sepa bato repuzi tinochema kuti varairidzi vagere mudzimba vanofanira kuwana rubatsiro runogona kupiwa nenyika kuti varara parudzimba imomo.
Asi kana vamakanya here varairidzi vari kutambira mihoro yavo semazuva ose kunyanga hazvo vagariswa mudzimba nekuda kwedambudziko recovid-19. Saka munozoda rubatsiro rwakasiyana nezvama muchimbowana sei?
Hongu ichokwadi mwana wamai. Vadzidzisi vaenda mudzimba tinotarisa kuti vari kutambira mari. Bati ndoimwe mari imwe chete iyo yakaingochema kuti mari iyi haina pundutso, haina chainobatsira. Zvino pakazobuda chirwere checovid-19 ichi, tishoma totimasha tange tiinato, ndotatikamhanya nacho kumusha kunogara. Ndotatikakwisa mabhazi kuti tiende kumusha. So twakapera hakuna mari. Izvozvi kana tikauya tumari twacho tishoma, hazvo zvatinobatsira. Chokwadi ndechekuti vadzidzisi vairarama negwakungwako, vadzidzisi vairarama nemaprivate lessons, vadzidzisi vairarama nechimhindi, vadzidzisi vairarama nechikorokoza. Panoda kwechirwere ichi tamirira zvino kamari kehurumende kaya, nyangwe kakauya hakakwani, kunyanya panguva yabatwa vadzidzisi nedambudziko iri. Takamhanya kumusha pasina tariso yekuti tingawana mari papi. So hakuna mudzidzisi akaenda kumba aine mari, hakuna mudzidzisi akaenda kumba aine chikafu, hakuna mudzidzisi akaenda kumba aine pundutso chero yaakashandisa zvayo. Takangotiza tikagara mudzimba. Izvozvo zvinotaura nene, ndiri kumusha kwangu kumusha chaiko kwandigere ndisingabudi pamba. So vadzidzisi vose vari kutambura saizvozvo. Zvemuhoro izvi hazvipindi apa nekuti takauya tisina chiri kubva kumabasa kwacho.
Saka mati manyorera here kuhurumende muchisvitsa zvichemo zvenyu izvi?
Hongu, chikumbiro tatuma Secretary General wedu kuti vaende vasvike rugwaro kuhurumende. Bati sevanhu vagere mudzimba hamheno kuti vabudirira here kuti vakwanise kusvitsa chichemo chedu kuhurumende. Zvakare ivowo semunhuwo vanenge vari makwaratai. Asi chichemo chedu tati ini semutungamiriri ndarayira kuti chinyorwe chiinde chidzo kuti ripote rakamira sai.
Avo vange vari mutungamiri wesangano revarairidzi reprofessional educators union of Zimbabwe vaWilson Makanyaire vari parunare kumagunje nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuHerald, Britain inoti haisi kuzotora zvivharwa zvayo zviri muZimbabwe, asi ichiti inokurudzira zvivharwa zvayo zvakashanya kuZimbabwe pamusoro pezvamabhizimisi kana kuona nyika kuti vatenge matikiti endege asara kuEthiopian Airlines. Financial Gazette rinoti Reserve Bank of Zimbabwe rave kutsvaka vanhu vangatora mabasa eavo vaimboshandapo asi vakabviswa pamabasa vachipomerwa mhosva dzeuori. MuChronicle mune nyaya inoti guta reBulawayo rave mberi kwemamwe maguta ese pavanhu vane chirwere checoronavirus mushure mokupinda mberi kuHarare. Bulawayo ine vanhu gumi vane coronavirus. Harare ine vasere. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini vashamarari veStudio 7. Ndiri kutaura ndiri kuno kwaMutare. Aha, ndinofara kuva pachirongwa nhasi. Zuru, pane pakatsanangurwa navamutodi vachiti nekuda kwechikafu chiri kunzi chakaiswa here kumalocations nekuda kwevanhu vari kutambura vasina zvekudya. But chiri kundinetsawo inini ndechekuti chikafu chacho icho chacho hachisati chatouya. Kana dziri mari dzacho dzainzi dzakaiswa, vakanzi munonyorisa kumakansela enyu, hakuna mari dzati dzauya. Wotoona kuti 21 days dzacho dzakatotarwa nemukuru zvadzatopera tisina kana chadini chauya. Saka ipapo manje pano kuti netsei nekuti vanhu ava vari kungotaura zvinhu zvavasiri kuzadzisa. Zvakaoma vakuru vangu. Zvanhu mabhinya zveshuwa. tatambura paZimbabwe.
Magadi kustudio 7 uko indietwa William Masunda Rishitungwizi kuZimbabwe. Taida kuti mungoti chekerawo kwanyaya yekorona virus COVID-19. Kunoguma data atinawo matatu so far. Vatu parizvino panguva dzatiri kutumira meseji yangu. Ese madzidzi evanhu vanenge vabva kumboshanya kuti kunyika waya nechirwere. Hapana watati tanzwa shambadzwa akashaika mashure moungapiwawo chirwere chaasasina kubuda kunze kwenyika. Tingati local transmission. Hatina vatati tawana vakadaro. Saka taasida kuti mutichekerewoka kune mamwe maAfrican countries achine madzidzi mashoma. Kuti zvavo zvakamirawo sei, vari kufa ivavavo vanhu vee vari kuchibata local transmission here kavatu vanhu vanenge vambobvawo kunze kwenyika. Tinoziva kuti kunana Egypt nana Algeria frequency yevanhu vanobva kunze kwenyika yakanyanya kukurisa, zvokuti pamwe nemadhetsi avasangana nawo sofa statistics dzacho dzogona kunetsa kuti vange vaunganidza. Asi taida kuti mungochekawo kunana South Africa, Zambia, na Malawi, nyika dzichine madhetsi mashoma kuti vari kushaika ivavavo vanhu vari kuwana local transmission here kana kuti vanhu vanenge vachiimbobva kunze kwenyika kumberi kwemakungwa vese. Tatenda.
Makadikwapo pamasaisai. Ini ndiri kuno kuSouth Africa mari paLimpopo apa. Tanga tichichema nechikumbiro chekuti vode vakwanisavo kusvikavo nekunana masvingo vachitesta. Pozama dzedu dziri pamahwani bhozi tongowa vachingotaura kuti ivo vari ngotesta kuHarare ende nenhamba yavo yavakatesta inenge shoma paZimbabwe mune vanhu vakawanda zvingaita. Saka deva vachikwanisa vakwanisa kusvikawo nekunana masvingo kumisha kweduwo. Vatetse hama dzedu bhozi ndokunangopera kavachingoti vo havana chigwere ivo vainacho chigwere chacho.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kubva pakapinda chirwere checoronavirus muAmerica, uwandu hwevanhu vari kurasikirwa nemabasa huri kuwanda zvondo nesvondo. Bazi reAmerica rinoona nezvemabasa rinoti vanhu vakarasikirwa nemabasa vari kukumbira rubatsiro kubva kuhurumende kana kuti unemployment benefits huri kukwira zuva nezuva. Svondo rino rega vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu vanonzi vakakumbira rubatsiro urwu kubva kuhurumende. Mumasvondo mana apfuura vanhu vari kukumbira unemployment benefits muAmerica vasvika pamamiriyoni makumi maviri nevaviri. Tabata vanodzidzisa nezvemabhizinesi nezveupfumi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Chandingataura ndechokuti kubuda kuri kuita vanhu mabasa kumaAmerica chinhu chikuru chaizvo chinobva chakanganisa upfumi hwepasi rose, kunyanya nyika dzakaita sana Zimbabwe dzinorarama chaizvo nevashanyi kutourism kuyo kusobudzira kwedu. Zimbabwe tourism inopa mari yokunze yakawanda chaizvo zvokutova number 2 kudarikwa negold here kana kuti tobacco. Abero ndosaka pandakambotaura paya ndakati coronavirus yakapinda muZimbabwe, iyo virus yacho isati yapinda yakaya yatopinda kunyaya dzemari dzokuma guta akaita sana Vic Falls kwakusati kuchauya vashanyi, nokuti vanhu vokunana Britain vokunana America havachabvumidzi kuenda kunze kana kuti vakubuda mabasa. Saka idambudziko repasi rose ratiri kuona riri kuitika muAmerica zuva nezuva, vashandi vakawanda zviuru nezviuru zviri kushayiwa mabasa. Saka mazana ramazana aibera achifamba kune dzimwe nyika achinotambirwa paairport, achipinda mumatekisi, achiinda mumahotera, achizondobhadhara mari kuenda kunoona zvinhu zvatiinazvo havasi siko so zvaakugwadamisa pasi upfumi hwenyika yose.
Kana makatarisa zvirongwa zviripo kana kuti zvinoda kutova nehurumende, munoona sekuti zvingakurumidza kubatsira here kana kuti zvichatora nguva kuti nyaya dzezveupfumi muamerica dzidzokere padzakanga dziri?
Ndinoona sekuti zvirongwa zviri kuitwa zvine kakubatsira sechirongwa chokupa vanhu mari muamerica yakatanga kuiswa mumaakaunti avanhu nezuro. Zvinobetsera izvozvo kupa vanhu mari yokuti vaende kunotenga. Zvekare zvimwe zvirongwa zvavari kuita ndezvokuti vanhu vasati vaenda kunotenga kuitira kuti mabasa avepo vanofanira kunge vabuda nezvirongwa zvokuti vanhu vangazvidzivirira kuchirwere ichi nenzira ipi. Saka ndinoona sekuti nenguva pfupi iri kutevera vanhu vanenge vashoma vamwe vanenge vadzoka kumabasa, asi zvichatora nguva kuti zvizobetsera kunyika dzose dzose dziri dzakapambira kwese kusvika kuna ana Zimbabwe nokuti tingava tiri kukuhwina hondo yevhairasi yecoronavhairasi, asi muvengi wecoronavhairasi iye uchirimo nokuti hapasati paita vaccine mushonga wokuti utidzivirire muchirwere ichocho. Saka inenge ichingova iya yekuti tanga wakachenjera, zvichazoita kuti upfumi hwenyika yeamerica nepasi rose hunge husina kunyanya kutandavara sokutandavara kwakwakwakaita. Saka zvirongwa zviri kuitika izvi zvine kakubetsera, asi zvinoda kuramba zvichitutsirwa zvekare nokuti mari iri kupuwa vanhu inopera ka. Saka kana yazopera ruzhinji musati vadzokera kumabasa, vanenge vachida kupota vachipuwa imwe mari zvichingodero kuti zvikwanise kumutsa upfumi hweamerica zvomutsawo upfumi hwenyika dzimwe dzose.
Tinoona zvekare panyaya iyoyi kuti hurumende yeamerica haisi kunyatsowirirana kana kushanda pamwe chete nemagavhuna ematunhu makakatamwa aya. Munoona sekuti angapindira munyaya dzezveupfumi here?
Anogona kupindira munyaya dzezveupfumi chaizvo tichitarisira isu kuti hurumende ina vashandi vakawanda vari kumastate ana magavhuna iwayo. Zvekare hurumende yavatirambu ine mitemo yayo inogonawo kuafekta zvokumagavhena. Saka wirirano chinhu chikuru zvikuru kana ivhen muupenyu hwogara navanhu. Vanhu vakasawirirana zvirongwa zvinenge zviripo hazvinyatsi kuzofamba zvakanaka, kunyanya zvirongwa zveupfumi izvi zvinotoda kuwirirana nokuti pasina kuwirirana nyika dzichapedza nguva dzichipopotedzana upfumi huchiramba huchidzakira pasi.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha veDeVry University vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Mazwi kambo kanobva kuna Leonard Jakarta. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavhairasi muZimbabwe hwasvika pavanhu 24. Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nenyaya yokusateerera kurudziro yehurumende kuti vagare muDzimba kwemazuva 21. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti riri kunyorera kuhurumende richida kuti varayiridzi vapiwewo rubatsiro rwemari iri kupiwa vanoshaya pasi peurongwa hweCOVID-19 Relief Fund. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.